Ini ndini jonga kande miri ndishiti enei msoro yenau dzanhasi muvhuro mbudzi 9 2015. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anorangarira murwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika mwedzi misere yapfuura vaitaidzamara. Nhengo dzeMDCT dzomiswa mumatare edzimhosva dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mukupera kwesvondo. Studio 7 inopenengura upenyu hwemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mitambo yePremier Soccer League yosarirwa nemitambo mitatu kuti isvike kwamvura yacheka makumbo. Chikwata cheChicken Inn chichiri pamusoro pari zvino. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvokusvitsa mwedzi misere vaitaidzamara vatsakatika. Iyi ndiyo misero yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 a.m. pa 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.